Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo ndira 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takamirira kuti vese vanoda kugaya upfu vane makambani iwayo chionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuindustry and commerce.
Hurumende yoedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu muzvitoro. Tine hurukuro negurukota rezvemaindustry amai Sekainzenza.
If you allow market kuti ifunction normal mamillers ane capacity yekuita hupfu nechibage zvinodyiwa muno.
Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti hurumende yapererwa nemazano. Vatakawafira Joe nava Raymond Majongwe vanoti havachadi kukwidzazve mune dzimwe sarudzo dzePTUZ. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekainzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu uye yakatoita musangano nevanogaya hupfu kuti vazeye kuti vogadzirisa sei dambudziko iri. Asi vanogaya hupfu vataura neStudio 7 vasingadi kudomwa nemazita vanoti danho rehurumende rekuti vatange vatenga chibage chichidhura votengesa nemutengo uri pasi netarisiro yekuzopiwa mari nehurumende idanho rinonetsa zvikuru uye havasi kuwirirana naro. Vanotiwo pane dzimwe mari dzavakashandisa kare dzavasati vapiwa nehurumende. Nyaya yedambudziko iri yakabudawo pachirongwa chekuchenesa nyika chakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukuwadzana nemusi wechishanu. Vanhu vakaudza vaMnangagwa kuti hupfu huri kudhura uye wakachipa wacho hausi kuwanika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Nzenza.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment egovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura, 110 pa10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati taakudzikisa mutengo we10 kg kuti usvike pa50, vamora kuzoti tavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Chinangwa chacho chinenge chiri chei chaizvo apa?
Kuti mamillers muchapuwa mari yekuti makwanda kudzikisa mutengo wehupfu kuitira kuti vanhu vese vawane kuguta. Asi chatiri kusimbisa isu seMinistry of Industry and Commerce ndechekuti mamillers hamufanirwe kupuwa mari imi musati maisa hupfu hwacho muzvitoro. Saka takamirira kuti vese vanoda kugaya hupfu vane makambani iwayo chionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuindustry and commerce. kana mchinga maaisa pane ma requirements amuri kutoziva vazhinji vacho anofarunga kunga aripo.
Tipewo muenzaniso wezviri kudiwa izvi.
Ma tax compliance certificates, ma company registration, zvese mazopowo mvumo yekuti muchikwanisa kuwana chibage, mukwanisa kunogaya hupfu hombva wawanika wakachipa kuruzhinji rwevanhu.
Ngurukota runoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, kota rezvemari vatendai BT.
Munhu wese ari kuziva kuti tine shortage yechibage. Zimbabwe yakaproduce about 600,000 metric tons, ichida iyo pagore around 1.5 to 3 million metric tons. Saka kuti chibage chipinde munomu, pane zvinhu zvitatu zvinofanira kunge zvichiitika. Number one, madonor anouya nechibage, but we can't rely ne madonors vana World Food Program, vana World Bank nemaembassies akafanana kunyanyanya United States of America, USAID neDFID. Chechipiri, mamillers, if you allow market kuti ifunction normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa munomu.
Izvi zvakamboitika here imi muri muhurumende uye makazvigadzirisa sei?
Mugore ra2010 takabva in Zimbabwe at the present moment two things are a problem. Chekutanga inyaya yekuti mamillers aya haasina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion yemonetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa 4th Street pa black market US dollar. Onotenga chibage kuSouth Africa kana kuti hupfu kuSouth Africa kana kuti kuBrazil, ozochitengesa nebondi, ozoshaya mari yekubhadhara. So the monetary policy is killing the capacity of millers to import. Chechipiri, you cannot continue playing football nema policies. Kunyanyanya kamitemo kakakaiswa na parent shield kana on the sector instrument 145 of 2019 kakataura kuti munhu wese anofanira kutenga chibage from GMP uri kutengesera kuGMP, that put my millers out of business. To then come back again to those millers and say, chichaga imari, vane chichaga mari kupi, when it's illegal to buy foreign currency on the black market. Two, tozokubhadharai, but which miller will be made enough to say, ndashandisa mari yangu yemuhome, hurumende inozondibhadhara, when it's a broke government. So, once again, the nyaya yechibage iri kuprova kuti tine hurumende isingazive zvainoita, isina hanya nevanhu. And chiri kunetsa apa, and chichanetsa ndechekuti we are already in the middle of a skating drought. The tenderer Zimbabwe yese, kwana Murewa, kwana Mutoko, kuodzani, kwa Mutare, chibage kukasa mvura in the next week chichaoma. So tatomudzara already for the 2020 season. So zvireva kuti panotoda broad strategy, serious strategy yekuti chibage chichipinda muno. Bearing in mind yekuti there's a drought or below normal rainfall in South Africa. There's a drought or below normal rainfall in Malawi and in Zambia. So the charge is also because of a government which doesn't know what it is doing, a government which doesn't care. Munano zwanela nunzi zvadura, nyama yadura, omwatatuka kunzi dyai ma vegetable. Asiyo tozvinodya nyama, musiyo takakona kudya mazondo mu private jet. That's the kind of government which we are dealing with.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai BT vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe nemunyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe avo vasarudzwa zvakare kutungamira sangano iri paCongress yapera paBelvedere Teachers College muHarare nhasi vanoti havachadi kukwikwidza mune dzimwe sarudzo dzichatevera sezvo ushe huri madzoro. Mukuziya nezveCongress iyi tabata Dr. Joe.
Ndingati zvinenge zvafamba zvakanaka. Maleaders akawanda aritenewa kwawanikwawo vamwe vashanu vauya vanyuwani. Saka Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mungatiudza kuti ndianani vari pazvinzvimbo zvipi?
PaPresident pana Takawafira Joe. Vice President pana Nokutula Dlavangana. Secretary General pana Raymond Majongwe. Information and Publicity pana Peter Machenjera. Secretary for Teachers Living with the Disability, Pana Abiot Moyo. Pa ma project, Pana Wanonzwa Gwazeni. Pa Health and Safety, Pana Munjodzi. Pa International Relations, Pana Koni Maugara. Pa Young Teacher Representative, Pana Siwanda. Ndinofunga ndio ma position abuda pa taita Congress nasuno.
Mungatudza kuti imwe Congress inozoitwa rini?
Imwe Congress inozoitwa in 5 years. Ndichangara kuti nditaura ndechekuti inini na wamajongwe tataura vanoti sarudza kuti ndinofunga kedu panenge pakwana. Takambo mhanyawo takuda kutirena wangu tohambo mhanyawo. Saka next leadership tinenge tichimbozororawo nokuti tinenge tamhanyawo mujawo wedu unenge wakwana ndo last term of office yedu.
Saka munenge makuzodii manje apa? Munenge muchipinda mune zvimwe zvigaro here kana kuti makutosiyana nezvePTVZ?
Tingango zo advisor tiri kure asi choda kuti tiwanewo vamwe vechidiki vambotungamirirawo nokuti ukazogarisa panzvimbo hauzooni zvakashata. Timbopawo vamwe mukanawo vakwanise kutora union vamboendawo nayo pamwe vanga mhanyawo zvinopfuura isu tinenge taneta nokuti patamhanyawo pakwana uyezve pakuru patakamhanya.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vachitaura vari parunare muHarare. Mutumbi waGeneral Qasem Soleimani vekuIran vakaurayiwa nendege yekusora yemhando yedrone yekuAmerica pavaishanya kuIraq nemusi wechishanu wasvika munyika iyi uye zvuru zvemazana evanhu zvange zviri mumigwagwa zvichivachema. MuIraq, paramende yemunyika iyi yavhota nhasi kuti mauto eAmerica ari munyika iyi anofanira kubuda. Asi zvave kuhurumende yeIran kuti yoita izvi here kana kuti kwete. Iran inoti iri kuzodzorerawo zvakasimba kuurayiwa kwaGeneral Soleimani, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti Iran ikangoita izvi icharangawo zvakaomarara neAmerica uye vane nzvimbo dzavakatoteya kuti Iran ikarwisa America dzinoparadzwa. Muguziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch.
Zvina kujeka vanhu vachinzi vavhunduka kuti kuurayiwa kwakaitwa mukuru wemauto wekuIran muIraq kunogonera kukonzera kuti pave nekurwisana uyezve pasave nekugadzikana kwakanaka kunzvimbo yeMiddle East. Idambudziko guru kwazvo vanhu vazhinji vakabatira hana mumaoko izvozvi pasina anoyatsoziva kuti ramangwana richavei panyaya yerunyararo kunyika dzeIraq neIran.
Imi muri kushanya kuBritain pari zvino, mapepanhau ari kuti kudii uye vanhuwo vari kuti kudii vamuri kunzwawo vachitaura nezvenyaya?
Mapepa nao mazhinji kune kuBritain ari kupa nhoroondo yekuti chii chaakuitika. Vanhu vari kuchema Qasem Soleimani mukuru wemauto ekuIran akapondwa, uyezve vazhinji vachibvunza kuti ko zvava kureva here kuti hondo yavaipedo hondo nenyika dzeIraq neIran neAmerica. Zvakarewo vanhu vazhinji vari kuedza kuona kuti mukuru weAmerica vaTrump vachaenda mberi here dzakanongedzerwa dzekuti America inogona kukurumidza kuparadza mukati neIran kana pakada kuitwa mbonga mupopoto. Asi ruzhinjiwo ruri kushushikana kuti hondo iyoyo ikamuka inogona kuzopararira, haizoperi iri yekunzvimbo yeMiddle East chete, asi inogona kubva yapararira yogona kuita hondo yepasi rose.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vachitaura vari parunare kuBritain. Mutauriri wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks vatinashe Farao vanoti mvura yakamboti nani naei naei yabatsira zvikuru kuti mhuka dzakange dzopera nenyaya yekushaya mvura yekunwa dzave kuraramawo zviri nani. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu kunochengetwa mhuka, Tabata vaFarao.
Mvura kana ichinge yanaya, mhuka dzedu dzinenge dziwana mvura dzinoita kuti hadzichakwanisi kufamba famba kuenda munogara vanhu. Asi kana mvura yashoma, dzinenge dzakufambawo nzendo dzakareba dzekuti dziwane mvura nekudziwane chikafu. Asi pari zvino mamiriro azvasiyana kuti mvura iriko yambonaya. Saka kwatinoti atinotiwo maartificial water hose edu ane mvura nedzimwewo kumwe kunenge kune mvura. Saka handioni sekuti dambudziko rifipo rakanyanya.
Muchiri kuchera zvibhorani here kana kuti mambomira manje?
Zvibhorani zvatakakwana bhorani. Chibhorani chakatanga kucherwa chakacherwa mugore ra1930. Asi kubva mugore ra1930 kusvika pari zvino taane zvibhorani zvinosvika zana, kudarika zana zvatinazvo zvatinoshandisa kuti mhuka dzedu dziwane mvura.
Saka mungati hapasisina mhuka dziri kufa pari zvino nenyaya yekushaya mvura iyi?
Hatisati takwanisa kuwana imwe mhuka yakafa kunze kubva kwatanga kunaya mvura.
Saka muzororo iri maonawo here vashanyi vakawanda vachishanyira nzvimbo idzi?
Vashanyi vakawanda hatisati tamboona zvakadaro, hatisati tamboona zvinhu zvakadaro nokuti vashanyi vakawanda. Ende chiri kutinakidza ndechekuti vashanyi vari kuuya vashanyi vemuno munyika, zvinova zviri kuenderana neurongwa hwehurumende hwekuti tofanira kuti vashanyi vemuno muZimbabwe vaonewo zvatinazvo, kunga kuVictoria Falls kumapopoma kunyange kunochengetedzwa mhuka kune mhuka dzedu kuri kuwanda vanhu vanova vagari vemuno. Zviri kuenderana hurumende muono wayo wekuti mugore ra1930 munge vanhu vakugarawo zvakanaka zvepamusoro. Ende zviri kukonzerwa nekuti isusu mitengo yatinoti vanhu vakwanise kupinda mumapazi mitengo inoenderanawo nemaonero anoita vanhu vemuZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weZimpunks vatina sheFarao vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne1546. Zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chekutanga chegore rino ra2020 chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaItaima. Vamasango, ndinomugamuchirai muchirongwa mukoma wangu, zviri kufamba here?
Ya, zviri kufamba zvimukoma maishi.
Makorokoto katasvika mune gore idzva ra2020.
Tese mukoma wangu.
Vamasango, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pechikoro chenyu.
Tikataura kuti tivhure chikoro chinonzi Upside Driving School. Taida kuimpower vanhu vechidiki vanga vasina mabasa. Saka neumwe wangu anonzi Upside takaunganidza mari yedu tikatenga rori. Rori iri tinoita zvekutorisa vanhu malicense. Tinovadzidzisa kuti vanyore maprofeshon avo vapase. Tovadzidzisa zvekuti vagone kudhiraivha. Votoenda road test yavo vaibva. Saka tiri kubatsira vanhu kubva kumativi akasiyana siyana muchiredzi.
Kunze kwekudzidzisa vanhu nyaya dzekutyaira mota, pane zvimwe here zvavanodzidza?
Ya, vanenge vachizodzidzira kumabasa ekuzoshandira vachiziva kuti malicense ndo vanozondoshandisa kana vabuda kunze vachida kunana sauti nezvimwe zvakangodarowo.
Aiwa, takunza zvakanaka. Chiudzaiwo kwavanhu kuti pavanouyawo kuchikoro chenyu vanenge vakatarisira kudzidza zvinhu zvakadii?
Kana vauya kuchikoro kwedu tinovadzidzisa kuobserva mitemo yemurod kuti vagozova madrivers ari capable nekutyaira motikari. Isusu kurudzira vanhu ndechekuti vatore maclass 2 ndovatinonyanya kukurudzira vanhu.
Hii ndava muchivakurudzira kuti vatore maclass 2?
Maclass 2 anowanisa mabasa ekumarori chemota diki unodrivhawo neclass 2 yako.
Tichitarisa nyaya yemabasa, matsanangura mukati vanhu vazhinji muno akurudzira kuti vatore maclass 2 nekuti vanozokwanisawo kudriva marori. Kunze kwekudriva marori vanokwanisawo kuwana mabasa akasiyana siyana
here. Kuvanhu vachinotenga mota dzavo kunze kuna mutanzania vanongoida vanhu vadrivhira. Ah, zvakawandisa zvinoitwa kana munhu ane license hambozochoni.
Maclasses enyu anotora nguva yakareba zvakadii?
Kana munhu akatibata achida license, a minimum of 10 days munhu anenge ane license yake. Mutemo womuZimbabwe unoti kana professional ikanyorwa inotesta munhu after 7 days. Saka sinongopa munhu a minimum of 10 days tichimudzidzisa mota whether angagara achigona kudriva kana anga asingagoni todzidzisa munhu mota kusvika aibva pa 10 days munhu anenge ane license yake muhomwe yakusekerera.
Vamasango, chii chakakupai shuviro yekuda kuvhura chikoro chine chinangwa chekudzidzisa vanhu zvakadai?
Zvanga zviripo zvaita kuti isusu tichiwanawo mari vanhu vachibatsirikawo. Saka yai nguva nyaya yekungobatsirana kuti isusu tinechatinacho vanhu vobatsirikawo nezvazvo. Asi shuviro yedu yange iri kuti vanhu vatore malicense chero vamwe vanhukadzi kuti vakurudzira vanhu touya kuchikoro kwedu kwakatowanziwa.
Mataura mukati munobatika kuchiredzi, kana vachida kukubatsai vanokubatsai sei?
Isusu tinowanikwa pa540 Lion Drive panonzi paDNC ndopatinowanikwa, ndopane maofices yedu ipapo. Asi mota yedu diki iri paEdgars kubva makuseni kusvika manheru nekuti ndine mabasa mashoma. Tinoda vanhu vese kuti vauye kuUpside Driving School vatore malicense whether tinotaurira nevanhu whether vane mari yakafana kana kuti havana. Tichatongorambika kuti malicense tichiita mapayment plan vanhu vaisa malicense muhomwe.
Kune zvimwewo zvikoro zvinoenda kune vanhu ndikati horaiti ndiroda kuenda kudriving school vanouya vachinditora nemota yavo vonditenderedza vonditenderedza vondidzidzisawo marules pamugwagwa. Munoita zvinhu zvakafanana here?
Kana vari vanhu velocal toita izvozvo. Kana vari vekure ndovatinozopa pekugara tichiswera tinavo pinda navo kumalesens avo. Kana tine maroad test tinoenda navo kwavid vachindoona vamwe vavo vachipinda zvinovakurudzira kuti vave motivated vakwanise kuzotora malicense avo vachiziva kuti zvinhu zvenyore.
Tichipeta chirongwa chedu chevechidiki nhasi, ipai kandiraiwo mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Chandinobvanza kukurudzira vanhu kuti vatore malicense havazo nyanyi kushayiwa zvekuita muupenyu. Isusu tinobatika pa540 Lion Drive. Pafacebook ndiripo. Namba dzangu dzefoni dzandobatika zvese pakufona nepawhatsapp +263 774 362 646.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamasango. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi manheru.
Ya, maita basa mukoma mai.
Muri yeZimbabwe, muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadini vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuva nemi mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nguva zhinji tinoona njodzi dzichiitika, vanhu vazhinji vachifa kusanganisira vana vadiki. Nguva zhinji tinoona vanhu vatinoziva kuti vanhu vakanaka zvikuru vachiwirwa nematambudziko avasingagoni kupedza. Kangani tichiona vanhu vachinetseka neurwere upenyu hwavo hwese, Mwari anenge ari piko pese apa? Kosei Mwari achitendera vanhu vakanaka nevana vadiki kupinda munjodzi? Kutibatsira kunzwisisa izvi, ngatitambirei zvekare Reverend Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kumuNisota muno muAmerica. Reverend Makai, makadi nenyu?
Aiwa, tinofara vaHwande makadi, kuine makadi vateereri.
Choda kuti mutibatsirewe kuti ko sei Mwari achitendera vanhu vakanaka nevana vadiki kupinda munjodzi?
Aiwa, tinotenda vaHwande. Iyaningati muchirungu subject yakanyanyisa kukura. Chandinoda kutanga kupindura ndechekuti ndibva ndangova clear kubva kekutanga kuti hachisi chokwadi kuti Mwari ndivo vanokonzera zvakaipa kuti zviitike panyika. Nyaya yacho inobvira kare kare. Bhaibheri soko raMwari rinotidzidzisa kuti Mwari akanga akasika ndingangoti zvisikwa zvake ndingati vatumwa vakanga vari zvisikwa zvakanga zvakasukwa naJehovha isu tisati tasvikwa panye asi pakati pezvisikwa zvaMwari pakanga pane mutumwa mumwe chete pakati pevatumwa Mwari wasika munhu Bhaibheri soko ramwari rinoti wakamupa simba rekuti munhu atonge zvinokambaira zvose zviri panyika zvakapiwa munhu asi zvapiwa munhu tinoenda pana Genesis chapter 3 tinoona zvekare Lucifer uya asvika zvakare akubvunza munhu kuti naiwe Mwari akakuti here ukadya muti uyu uchazofa munhu audzwa naMwari naiye akabvuma kudhauta zvakaitwa naJehovha akatora muti akadya ndopakauya kukoniwa kwemunhu takatora simba ratakanga tapiwa rekutonga nyika ino tiri muuvepo hwaMwari tikatambidza kuno wakaipa
kana tichiona zvinhu zvakadai zvichiitika tingada kubvunzawo kuti iye nyadenga Mwari anoregerei kupindira kuti zvinhu zvakaipa izvi zvisaramba zvichiitika kuvana vadiki kana kuti kuvanhu vakanaka
Mwari paakasika munhu panyika amupa simba amupa utano nekuti ndezvazvakaita kudenga munhu akanga ane utano munhu akanga aine zvese nekuda kwechivi takauya panyika aya maconsequences ezvivi zvakaitika pakutanga paya pakudonha kwemunhu asi manje soko ramwari rinochitidzidzisa manje kuti Mwari nekuda kwenyasha dzake akaita semunhu abereka mwana wake wabereka mwana wako wosungwa maoko wonzi izvo mwana wako ari kutotywa wakatarisa asi waukwanise kuti umubate chikonzero ndechekuti Mwari akapa free will kumunhu Mwari akapa free will kuvatumwa Mwari haagone kumanikidza vanhu kuti huyai ndikuprotektei yaive will yemunhu kubuda muprotection yaMwari kualawa Satani nezvakaipa kuti zvitonge munhu zvatinova zvatakusafana zvemakonsekwensi zuva ranhasi uno Mwari agone kumanikidza ehunde matambudziko anouya atirambi asi takapiwa simba pamusoro pazvo takapiwa pamusoro simba pamusoro pezvirwere Mwari haana kunza zvakaipa zvakaipa zvakauya newakaipa naSatani asi wakatidzorera dzasimba redominion nekuda kwokugamuchira Kristu Jesu asi nekuda kwokuti hatizive kuti takadzorerwa simba tinoramba tichingosafa asi Jehovha unoti ndakupai simba kuti mukwanise kugadzirisa mamirira ezvinhu zvakaita panyika
namashoko iwayo abva kuna Reverend Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kudunhu reMinnesota muno muAmerica tinotenda zvikuru nokutsanangurira kwataitwa tinotenda zvikuru mufundisi Makai
mazvita enyu vahwande
Vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri kuWashington DC ndichiti tukasangana zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru Tanono Kawande tichipawo kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare hurumende yoedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu asi vanopikisa vanoti hurumende yapererwa nemazano vatakavafira Joe navaRaymond Majongwe vanoti havachadi kukwidza musarudzo dzinotevera dzePTUZ tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.